mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukati mezora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare muchine nyaya yavo yekutanga yavakapomerwa gore rapera mushure nekunge ivo vatsiva kutakutwa hurumende kati hamuna kwakutatwa saka takukutungira yekuti mabhurisa mashoko ekunyepa.
Vazvare Joana Mamonde naCecilia Chimbiri avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china.
Vaccination against foot and mouth disease atirambe kuti general disease irikona kuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita iri kuti imwe ichibudikira pamombe pachipfuwo.
Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574. Vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nechimwe chine makumi maviri nevatatu 461,023. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 38,357. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane gumi nemumwe 35,811. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokubudiswa mujeri rechikurubhi nezuro usiku. Umwe wemagweta evaviri ava vapaida Moyo Saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 pavabva kuchikurubhi kuti Mamombe naChimbiri vachamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi china pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekuti gore rapera vakataura manyepo ekuti vakange vapambwa izvo zvinonzi zvakasvibisa zita rehurumende. Tabata vaSaurombe kuti tinzwe zvizhinji.
Zvakomgadai makaiuri kuita nezuro Joana naCecilia vakapiwa ivo bill kudare rehighcourt panyaya yevanga yavari kunemerwa yekuti vakaungana ivo munguva dzecovid mushure mekunge vaadresa media panze pedare remajestic court. Vari kubuda ivo kunopa rusikiro kuna vamakomborera rusiki zvakasakisa kuti vasungwe nemapurisa vanga vagara mujeri kwemasuwa anokwana yokuita 62 kana kuti 2 months vari mukati metsongo. Saka dare raikoti rakavapa bill nezuro kwatakakwanisa kuti tiende kuchikurubhi tikanovakasira mukubuda kwavo kwangu vari kuita mukati metsongo.
Saka pari zvino vari kupi?
parece no vari kuzvadzawo ndokwava kutongwa vari vachiri mukati mematare dzimosha kwari kuenda kuti vanotongwa pamosha dzavo dzavari kuninirwa nestate
ko utano hwavo vese hwakadini
sekuziva kwamunoita Johana anga asiri kunzwa musha akatombeswa kuchipatara ari mukati metirongo saka vanhu vachiri kutaswa nana chiremba sekuziva kwamunogona muchiita kuti dzoyaisi nzvimbo zviri kunzise kuti vanhu vagare saka pautano hwavo vari kutaswa nana chiremba kuti vaonekwe kuti vakadini uye Johana achiri kuti atariswe mushure mekunge arwara masondo maviri apfuura
chamatarisana nacho iko zvino izvi ndechipi uye ndezvarini
vachiri mukati medare mukati mezvoranhasi vari kudzoka zvakare mukati medare muchine nyaya yavo yekutanga tanga yavakapomerwa gore rapera mushure mekunge ivo vati vaabdakti kwahurumende kati hamuna kuabdaktwa saka takukusungira yekuti maburisa mashoko ekunyepa yekuti maabdaktwa ari kusimbisa hurumende saka ndonyaya iri mukati medare iko zvino iri kuti iparurwe asi pane nyayawo dziripo dzizvivazvava zvinotanga zvaitwa nyaya isati yatanga kutongwa imwe yekusakasira pakuti mutonga ari kutonga nyaya iyi semagweta tirikuisa pamberi pedare kuti akofanira kunga aripo mutongi iyeye nokuda kwezvakambobuda mumashure saka ndo dzimwe nyaya dziripo dziri kuda kuti dzipiwe mutongo padziri tozoona kuti zvinofambira mberi zvichienda nekupi
avo vange vari umwe wemagweta anomirira vazvare Mamombe naChimbiri vapai Damwoyo Saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chisiri kunyatsonzwisisika chinonzi chiri kuuraya mombe mumatunhu akawanda enyika izvo zvinonzi zvave kuita kuti varimi vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko vachitya kuti chirwere ichi chingangovavharira matanga avo izvi zvinoteverawo mashoko ekuti varimi vakawanda mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe vari kufirwa nemombe nekuda kwechirwere ichi icho vamwe vari kufungidzira kuti chingangove January disease mumwe murimi anonzi akatorasikirwa nemombe shanu mukati memazuva maviri izvi zvinonzi zviri kuitikawo mune mamwe matunhu muMidlands mekare kumasvingo kumashland east nekumashonaland west asi nyanzvi dzezveutano hwemhuka vazivaishe zhou vanove zvekare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanoti kunyange hazvo chirwere chiri kunyanya kubata mombe nguva ino chiri chefoot and mouth hazvivashamisi kuti mombe dzinogonawo zvekare kunge dziri kuurayiwa neJanuary disease sezvo chirwere ichi chichigona kungomuka kana mombe dzikaita zvikwekwe ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri
izvozvi izvi tiri mubishi Department of Veterinary Services riri kuburitsa vadomeni mavaccinators ari kupinda mumasango tine masvingo province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwe nezi nechiredzi kuedza kuvaccinata asi iyi vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti January disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achinga aita environment ichinga aita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira asi pari zvino izvi yava nekatingati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakuti tirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa madeepening services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete
ndeyapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi
mashonaland west zvakare tidori nevadhomeni vatoendawo kumasango
kunoitawo vaccination program iyoyo vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana ne foot and mouth disease pavo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi ipauri kuru yatakaita yakafanana na Butajex, Butacam, inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera takaimprova nzira yatakanga tichidhibisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vava kuwana dhipa nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwayo ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veterinary services vadhumeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadhumeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvizvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuziva ramangwana rezvipfuwo zvake.
Avo vange vari vazivaishe zvou vanove zvakare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ingazoita nemazvo urongwa hwekuganhura matunhu kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzisazoite mutauro. VaMakoni vanoti zvakaitika muna 2018 zvokuenzanisa uwandu hwevamiriri mumatunhu mashoma neane vanhu vakawanda hazvifanire kudzokororwa. Vari kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru anoona nezvesarudzo muzek vaUtoile Silaigwana vanoti kugadzira miganhu kunotora makore maviri uye vari kuzviita muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga icho chakatotanga ndechekunyoresa vanhu. Chikamu chechipiri chinenge chave chekumbogadzira miganhu nevanhu vanenge vari mugwaro panguva iyoyo uye chekupedzisira chinenge chave chekugadzira gwaro rekupedzisira rinozoshandiswa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini. Nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituency imwe neimwe kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pana akawanda anopfuura 106 kubva maconstituencies 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba yevanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muungapa muenzaniso here ipapo?
Tikapaso muenzaniso. Constituents huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituents yanga iri dikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituents maviri iwavo kunyangwe zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa, vamwe vari vashomesa, vese ivavo wakanga wana umiriri mwe chete no mwe chete.
Izi zvino konzera matambudziko akaita sei?
Izvi zvinozo konzeresa kuti pasava nepasava nevanhu wakawanda vanenge vachitadza kuwana umiriri wakaisvonaka. Constitution 76,425 mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusvadza zvido zvevanhu 76,425. Asi uyo ari kugutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu iwavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiriri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uku.
Kwaakaitika dambudziko reyu?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights zvinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South. Chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainteresi akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Igore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu?
Maboundary emunyika muno akagumisira kupakwa kana kuti kudrowewa muna 2008. Shiri wakuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa maboundary iwawo. Zvova zvakakonzera kuti muwe nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti maboundary aya agadziriswe patsva.
Murukurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota?
Chirongwa icho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota. Nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani, zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejista vakawanda sei.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti vanofara zvikuru kunzwa kuti vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokupiwa mikana yokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadi zvenyu mese munotipa nhau dzechokwadi. Ndinonzi Maimashiri, ndiri paPolokwane apa, ndiri kungoti vamunanga godai vativhurirobhodha tadzokera kumusha. Asi regedzai nditaurewo zvangu panhau yekovhidhi. Panhau yekovhidhi, hama dzangu dziri muZimbabwe, please tambirai vaccine. Chirwere chekorona chinouraya. Upenyu hausi hwavamunangagwa, upenyu hausi hwachamisa, upenyu hausi hwaani cheriwo zvematongerwo enyika. Upenyu ndehwako iwe nemhuri yako. So ndiri kutaura kuti ini ndakachirwara chirwere ichocho, chinorwadza. Nguva yataakuenda iyi, please ngatizvidzivirirei. Handei tinobayiwa. Zvokuti yakabva kupi? Yakatorwa nani? Hazvina basa. Handei tinobayiwa, handei tinozvidzivirira. Tese tese nemhuri dzedu, handei tinozvidzivirira, please handei.
Vamusoro, tikuraura nyaya dzeduzo kuti voti dzokee kunyika kweduwo, asi zvinhu zvacho zvakaoma. Covid yacho zvakaoma, Kutinika wazi kufamba utaru chizoke uli kwa upedua Zungo tuwaza kutikaru inke hamwe Sutatiru waza wisi ustutuwa ukuna njuku piktoria Sutatiru waza Sutatiru waza ukara wakulika uye hamwe Watufana kutufutisha njuku inke hidu wazi sutungo tuwaza Kutungo ukuna angra watu kukara wakufiti
Maswira seiku, maswira seiku wa shamarari wepa studio 7 Ini ndinonzi Gary ndiripa Pretoria South Africa. Ndinonzwa urwadzi wazvikuru lezviri kuitwa mapune mapurisa izvo. Vari kumisa ve July 1st 31st movement kuvamisa basa kuti hanzi vanosungwa. Hazvina kana nenidhi yekuti mapurisa anga achinotifaiwa izvo. Vana chinotimba pavaienda vachinokirina vaimbomiswa here. Zviri kungoonekwa kuti vanhu vari kuda kuita move forward ne movement yawe the 31st July movement iyoyo ndo saka vari kuvharidzirwa kuti vasaite basa rakanaka iri ku clean hakuna need yekuti kuda kunotify wa mapurisa wa musangano here ya Harare here inonzi mutanga here notify wa mapurisa kunzi kuda kuitwa Harare vanhu vari kubvisa marara eh handi ndo yatinoti community service iyoyo dai vangari bvume vai vakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva kuti vanzwe kuti pane mutemo here unovarambidza kana kuti unovasungira kuti kana vachida kucleaner vange vachitanga varipota kumapurisa ndo zvandinokumbira ndo zvandirikufungawo nazvo izvozvo maita basa munoita basa zvikuru vanhu vestudio 7 nekuti panhau dzaka dzechokwadi
mangwanani akanaka vataronoka hwande nevamwe vose vandisina kutaura nemazita avo tinoti kwamuri mamuka sei aini ndamuka zvangu ndiri pano pamozambiki pano zvinoshamisa munyika yezimbabwe chinhu one zvakaipei kuti vanhu avo vari kugadzire dhorobha reHarare kuti rive rakachena Tinorevezvo kuti Zimbabwe pano zvainoda chaizvo zvaicha zvizi. Murusunge vanhu vari kusunge vanhu vari kuchenese guta kuti rive zvakanaka. Zvinoda kuti tsu mapurisa achiwo futi. Chionese mapurisa eZimbabwe ka vamapurisa vepolitics zvoita vacha zvizi. Kuti chaizvo chaizvo kuvabvunza kuti zvamuri kuita muri avazvizi. Kubvise honye dziri kushupa munyika kuzi makaipa. Ndoshi dofu chisikaiti chocho. Tarisai nhasuno vari kuti maticha vasahora. Kuzi ticha ngahore mare yemunhu yeleba isina nechainoziva. Asi ticha munhu unosimudze nyika asi nhasuno vatouraya dzidzo. Zimbabwe ndiye chava pasi pasi maererano nezvidzidzo ngenyaya yeumbondi nepolitics isina zvayakatarisa. Iyo hurumende iripo iyi zvairi kuita chaizvo chaizvo haichatozvizivi kuti inoziva kuti vanhu varipo havasiri vanhu vayo. Nhasuno muti maticha anohore mare isikashandi. Kutitika wanufano sumikire nyika ya Zimbabwe. Yes, mwari nga apindiru. Asi zvaka fanana. Mwari mpindira futi pane vanhu vanozvibatsira. Vanhu vari kuvhota hamupana zvinovhota. Saka zviko zvevanhu vaona ngezvei. I'm so sorry for that.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bodi rinoona mafambisirwo anoitwa basa nekambani yeFacebook nezuro rakatara kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamboramba vakamiswa mukushandisa social media yeFacebook kweimwe mwedzi mitanhatu. VaTrump vakavharirwa Facebook yavo zvichitevera mirishonga yakaitwa nevatsigiri vavo musi wa6 ndira yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Facebook nemamwe makambani esocial media akashorwa zvikuru zvichinzi akange abatsira vaTrump mukupeshedzera mirishonga iyi uye mukushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunambudzi 2020.
zvichitevera mashoko abudiswa nebhodhi reFacebook yekuti vaTrump varambe vakambomiswa mukushandisa kwavo Facebook. VaTrump vashora makambani esocial media anosanganisira Twitter, Instagram neGoogle nemamwe vachiti makambani azere huori uye anombunyikidza kodzero dzevanhu achirambidza vanhu kutaura zvavanoda vakasununguka izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaTrump vanogona kutukirira havo makambani akaita seFacebook sezvavari kuita, asi hazvina zvazvinobatsira sezvo vachiramba vachiita zvakakonzera kuti vabviswe pamasocial media iwaya.
Vanopa advice kune Facebook kuti iwo vaTrump wasabvume zvoba kuenda paFacebook kwemwedzi mitanhatu, asi wakumbira kuti weFacebook wauye nepolisi yekuti vanhu vanobviswa sei paFacebook, nekuti wari kutiwo mukabvisa vaTrump ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana-siyana munhu waita sei, munhu wabvisawo here? Saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei paFacebook. Asi kwazvino watiwo ndike vaTrump ngava wasabvumidzwa pakuya kuFacebook.
Pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza vaTrump kuti vadzoke paFacebook?
Iya, ngekuti vaTrump havana kuratidza kuti wachachinja here, ngekuti vakuramba vachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira paFacebook. Saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene, munhu ano tera mitemo. Saka hanzi ndekuti havana kuratidza izvozvo, saka hanzi ngavarambidzwewo kukuva paFacebook.
Hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuAmerica?
Aiwa, Facebook ka ipiyonzi private property, you know, chiringe chitoro. Kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani, asingauye ndiani. Vanhu vazhinji havazviziva izvozvo, ngekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu, munhu wega ega anogona kuti aiwa Facebook iprivacy property, ino pane munhu ano muridzi wayo, ine muridzi wayo. Like kana mune mota, imota yenyu, hazvireve kuti munhu yese ada kupinda mumota yemunhu anopinda.
Pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvo?
Havakwaniseka. Kana vaenda kumakotsi ka havazobudirira ba, ngekuti dare rezimoto haringati pinza munhu mubhazi mako iye usingadi, ngekuti private property ka. Hongu anoti ane mararamiro ekutaura, asi weFacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona. Saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi. Panyaya iyoyo weFacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu. Watamba wasi munhu wekutanga kudzingwa kuFacebook. Kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kuFacebook.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikuru B usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china. Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuita basa rayo nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.